Kwemakore akawanda vezveutano vanoti vanga vachinetsekana zvikuru nemaitiro emapostori ayo airamba kunorapwa kuzvipatara achiti mvura yavanonamatirwa ndiyo ine simba rose rekurapa zvirwere zvose zvinowira munhu. Asi mafungiro nemaonero aya ashanduka zvichitevera chirongwa chesangano rinobatsira pasi rose Replan International Zimbabwe. Urongwa hweWatch hune chinangwa chekudzivirira kurasikirwa neupenyu kwemadzimai akazvitakura uye vachechi vari pasi pemakore mashanu. Chirongwa ichi icho chakatangwa muna Mbudzi 2011 chinoisawo vanhurume kuitira kuti vave neruzivo pamusoro pematambudziko anosangana nevanhukadzi munguva dzavanenge vakazvitakura. Mukoti mukuru wedunhu remutare Sister Margaret Gwira vanoti vanofara zvakanyanya nekuti madzimai echipostori akazvitakura ava kubvuma kubatsirwa muzvipatara uye vana vacheche vava kurapwawo izvo zvange zvisingaitike.
And we are saying Zvipiripiri is performing very well, because in 2012, looking at 2011, 2012, there were zero deliveries at Zvipiripiri. I want to post to Rayan Moya. But Izozu, we now have the apostolic, the white garment coming to deliver to maybe the mother's home and deliver everything. And that's a success story for us. And we are saying we have what we call Zvitsidzo. Zvitsidzo, it's like a...
Sister Gwira vanoti urongwa hweWatch wakapa kuti vatange kuchidzana nemumwe mukuru wesangano revapostori anozivikanwa nekuti mutumwa wekuzvipiripiri kwamarange. Vanoti mukuru wevapostori uyu akavapa mvumo yokupa dzidziso kuvatenderi vechechi yake. Chechi iyi ine vatenderi vanofungidzirwa kuti vanopfuura miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu, uye chechi yekwamwazha ine vatenderi vanosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere.
Apostolics, and we are accessing the hard to reach population. Muzakana, and it's a story of Mutumwa. The message that we got from Mutumwa is to continue to educate the community. But continue to educate them.
Sabhuku Panganai Chisuko veKunyanga vanoti dzidziso yavakawana kubva paurongwa hweWatch iri kubatsira vazhinji mukudzivirira njodzi kumadzimai uye vacheche. Sabhuku ava vanoti kunze kwedzidziso yekuti madzimai achirega tsika yekuzvarira mudzimba, pane zvimwe zvakawanda zvavakawana.
Mapirizi anobatsira akawanika pane utachiwana huripo anobatsirwa kuti apiwe mapirizi aanomwa kuti adzivirire riri mudumbwe kuti abude asina utachiwana. Ndizvo tinowanza kuita. Saka ruzhinji rwevanhu hwekwedu hwaakutoedzera saizvozvo. Zvaakutifadza, zvaakuita kuti tirege kurasikirwa nevanhu vakawanda. Nyanyanya vanhukadzi vaifa zvakanyanya pangu vachiberekera mudzimba. Newana tairuza vana vakawanda. Asi iye zvinezvi zvaakuita zvishoma, hakusisina vazhinji vari kuberekera kudzimba. Ngokuti isusu masabhuku tinoisawo mutemo wekuomesa kuti ukaberekera mudzimba unofanira kuzondibhadhara kuti washe wakurumidze vese kuenda kupi? Kukliniki.
Amai Constance Kudina mushandi mumaruwa vari Village Health Worker VHW kwachitakatira. Amai Kudina vanoti madzimai echipostori anovashanyira usiku vachida mishonga yekurapwa zvakasiyana-siyana pamwe nemapirisi ekuronga mhuri.
Vari kubayiwa mabhuku avachigara kukliniki kutyiwa navo bakudzimba. Ende taita kumbirwa kuti dai taigonerwa maVHW taigarawa nemabhuku nemapirisi kumba yefamily planning. Topowawo mapositori waya sezvatiri kuita nyaya yemalaria. Vamwe vari kuya nemanhu rekotesika malaria. Saka mapirisi ndo zvatiri kudwa futi izvozvo. Ngavatipe efamily planning togara navo kumba towapawo.
Amai Monica Kanetsa avo vanobva kuBema Valley vanotiwo kudavira kwevanhu vemachechi kuchiri kuita kuchinetsawo kunzvimbo kwavanobva, kunyange vamwe vari kugamuchira rubatsiro rwavo.
Dambudziko ratinosangana naro nderekuti rudairo rwokuti wagutsikane kuti kuhospital kunobatsira kuchiri kare. Senzvimbo iri kunze along the border vatogara isusu, asi vanozoti apo neapo uita zvokubira zvokuya usiku. Family planning vanozoendawo kukliniki usiku, havaidi kuitirwa masikati. Ndo dambudziko ratinosangana naro. Asi manheru ivavo vanouya chari kurapwa marariya. Tinovatesa marariya pavillage manheru, vonomwa mapirisi zvokuhwanda. Saka taimu yavo yekuzotiwawo challenge ndeyekuti taimu yavo yavanozomwawo toti kosi yemarariya inozopa dambudziko ngokuti havazobati nguva. Ndo rimwe challenge vamwe vachizofa zvavo.
vamaxo mhlanga ndivo national health coordinator muplan zimbabwe vamhlanga vanoti nekuda kwewatch chirongwa ichi chaderedza kurasikirwa neupenyu kwemadzimai uye vachechi nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kubva pachakavambwa.
Alright. Chinangwa chikuru chechirongwa chewatch utano hwamai nemwana changa chakanyanya kutarisana nekuderedzwa kwekufa kwana mai vakazvitakura uye kufa kwevana tichinyanya kutarisa vari pasi pemakore mashanu. Saka chaitarisa kukwidza ruzivo runana mai munharaunda matinogara maringe nezveutano. Zvakakosherei kunonyoresa kana mai vakazvitakura, zvakakosherei kuzvarira kuchipatara pane kuzvarira kudzimba, zvakakosherei kuti munhu achinge azvara adzoke achinoonekwa naana mukoti.
Chirongwa chewatch chaifambiswa nePlan Zimbabwe uye chave mumaoko ehurumende pasi pebazi rezveutano. Chirongwa ichi chiri kuitwa mumatunhu anoti Mutare, Mutasa uye Chipinge. Kusvika pari zvino watch yadzidzisa vagari vemumaruva vanozivikanwa nekuti village health workers vanosvika chiuru nezana rimwe nemakumi matanhatu mukuita mabasa ekubatsira munharaunda munyaya dzezveutano. Plan Zimbabwe yakatanga kushanda muZimbabwe muna 1986 uye ine zvirongwa munyaya dzedzidzo, hupfumi neutano. Ndakamirira Studio 7 kunyanga, ndini Loida Moyo.